attention.
Special. Ndija batane maoko ishe roba fatsai naka yangu baba imifenzai baba nangu baba chenge tetsai vavengi vangu vavamborara vachindirongera wanotsa vanotanga ndimi munondifunga mira vanosvotwa vakaona machindi kongorera
Zida nino diwa by fire by moto
Duro kamera foto Shoto plus shoto By fire by moto